mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 11/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook yepeji yedu izvozvi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vakaungana kustrathaven kuavondale muharare uko vari kuchema amai vimbai tsvangirai java vakashaya nezuro vanorendesa dzimba dzekugara muvictoria falls vanonzi vave kuda kubhadharwa nemari yekuamerica tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vanhu vakaungana kustrathaven kuavondale muharare uko vari kuchema amai vimbai tsvangirai java vaive mwanasikana wekutanga wevaimbove mutungamiriri webato remdc muchakabvu morgan tsvangirai amai tsvangirai java vakashaya nezuro kuchipatara chewest end muharare vaive mumiriri weglenview south mudare reparamende havana kuzopona mutsaona yakaitika mukwekwe mwedzi wapera ikauraya dzimwe nhengo dzebato ravo mbiri mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mutauriri webato remdc vajacob mafume
tiri kuvachema kustrathaven kuimba iya yaigara vatsvangirai ndo pavanga vari kugara imba yakajairika muavondale inozivikamwa takamirira kuti mhuri itungamire mberi nepurogiramu yavo rekwajava rekuchechi naivo vekuconstituent sezvamunoziva anga ari nhengo yeparamende vachimiririra guta reglenview saka vanhu vachange vakaungana ipapo takamirira kuti zvirongwa zvirongeke kune hama dziri kubva mativi mana enyika sezvamunoziva mazuva ano hama dzava kusouth africa uk kustate china vakamirira hama idzodzo kuti dzinge dzichikwanisawo kusvika kuitira kuti vazokwanisa kunyatsoparamura purogiramu yacho iko zvino vari kuungana vechechi vari kuimba kubva nezero manheru kusvika nhasi vachirangarira nekukomekedza mukunda uyu
saka urongwa hwekuti vanoradzikwa rina hausati vaziviswa kusvika hama dzese dzaungana
hasati vaziviswa kusvika hama dzaungana tozobva tozoziva kuti mhuri yacho yakarongei zvino zvangasiri kutarisirwa vanga vachiri mudzimai wechidiki vanga vari kutanga basa rekuparamende vachangopedza chikoro uyezve vachangoroorwa saka purogiramu dzakadai dzinonetsa nekuti zvino zvinenge zvisina kana kutarisirwa kuti zvichange zvakamira sei izvozvo saka mhuri ichange ichiironga vachirongawo marongero ane tariro kuti tinge tichikwanisa kuvachengetedza zvakanaka vanga vari sisi vedu vanga vari mp vedu anga ari mwana wavatsvangirai anga ari mukuru wedu and tatakatarisira ipapa kuti vachange vachiendesa mberi zita ravatsvangirai
saka sebato mushure metsaona iyoyi tiri kuona kuti ivo vashaya pane vamwe vavirizve vakashaya vanga vari nhengo dzebato renyu zvasiya paine gwanza rakakura sei
sepati tichange tarwadziwa tabayiwa pamoyo tinotarisa hengu kutonga kwamwari hongu maitiro ashe atikwanisi kuvhunza asi zvarwadza moyo zvaita kuti tivhunze kuti nai ishe zviiko todiniko ticharamba hedu tichinamata ticharamba takashingirira mugwara ratakasiyirwa navatsvangirai ticharamba tichiinda mberi nebasa ratiinaro ticharamba tichitarisira tichiita zvaangari munhu aida vanhu angari munhu angane rudo angari munhu angakashinga sababa vake angari munhu angane tarisiro yezimbabwe itsva zimbabwe yakanaka ndogwara ratacharamba tiinaro sesangano
mutauriri webato remdc vajacob mafume vange vari parunare muharare nablessing zulu zvinhu zvinonzi zvinenge zviri kuenda zvichigadzikana munyaya dzemafuta edzimotikari kutanga svondo rapera vamwe vachiti mitsetse yedzimotikari yainge yave chinhu chezuva nezuva mukurarama kwevanhu vamwe vanoti kuvepo kwegurukota idzva kubazi rezvemhando dzemoto vafortune chasi kwakarerutsa zvinhu mubazi iri asi vamwe vanoti kuwanikwa kwemafuta uku inyaya yekuti mutengo wemafuta aya wakakwidzwa zvave kuita kuti vakawanda vaisimbozadza motikari dzavo vaderedze mafuta avanotenga pazuva mukuziya nezvenyaya yemafuta nemagetsi jonga kandemiri abata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara
svondo rino ratapfuura iri tachiona kuti situation yemafuta yaimprove zvakati nyanyei mitsetse kumaservice station yanga yamidiki hongu ichiriko zvayo but yanga ichiita ichiita midiki saka tinoda kumboona kuti zvinosustaineka kusvika rini nekuti sezvamunoziva kushomeka kwemafuta kurinyanyokonzereswa nekushomeka kwemari yekunze munyika izvo zvinoita kuti tisakwanisa kunge tichitenga mafuta akakwana anoshandiswa nemamotoring public
chii chakashanduka kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana zvishoma kudaro
hatingati substantively pane chanyanya kushanduka I think takangoitikawo ndechekuti iwo vanoimporta fuel vanogona kunge vakakwanisa kuwanawo mari iro svondo rapfuura vakwanisa kuunza mafuta munyika akati wandei asi hatingati pane ikonomi yanyanya kuimprova I think angori macycle atachiona for the past few years or few months the situation yanga ichimboita ichiimprova then yozomboderera yoimprova yoderera saka I think ingori a cyclical pattern yanga ichingoitika kwemwedzi yapfuura
vamwe vari kutiwo kukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari kunogona kunge kuine chekuitawo nekuti vanhu vari kutenga mafuta vange vadzikira munoti
ichocho yechokwadi masalari yevanhu vazhinji haana kunge achikwira even though fuel yakakwira nemapesendeji ari pamusoro saka hongu ichokwadi dhimandi yefuel yatiwo derere tichienzanisa neperiod yekunge fuel payange saka yakwira saka zvine ichokwadi nekuti kuzadza tengi zvaakutoda mari inosvika kuma 300 RTGS dollar saka vanhu vazhinji maaverage salari yevanhu ari kuma 600 vanhu vazhinji havakwanisinge vachifamba nedzimotikari nenyaya yekuti fuel yakakwira asi masalari evanhu havananyaya kukwira
kowewo kunyaya dzemagetsi zvakamirawo sei munyika
nyaya yeload shedding iri kungopfuurira mberi on average 8 to 10 hours pazuva kutaura kwatiri kuita kwatinoshandiro hakutori namagetsi kubva munguva dzemangwanani saka haiti idambudziko kuikonomi idambudziko kuna vanoita zvemabhizimusi idambudziko kumaconsumers kuvanhu vese nekuti magetsi anoita drive economy kana magetsi asikwanisa akakwana zvinoderedza upfumi hwenyika saka gore rino zvishatiomei infact even matargeted growth rate edu achatidererei nenyaya yekushaikwa kwemagetsi
pane dzimwewo nzira here dzekuwana nadzo moto dzingashandiswa nevanhu kana magetsi kusina saizvozvo
vamwe vakuishandisa masola but initial investment inenge ichitidhura especially for maindividual consumers but ndeimwe option yekuti hurumende tingadai takainvesta in solar hongu wana mukoma wekno wakambopiwa mari vachinzi vaiti masolar plant hazvisati zvabuda but inyaya yekuti ingadai yakatangwa kare nehurumende hatingi hurumende kazhinji inoshaya foresight wekuziva kuti makore anoteera pachaita demand the energy nokura saka ngati improve capacity saka andoda mudziko riripo iro but alternative sources zvakaita sana solar I think is not going to explode quite very urgently nekuti muno muZimbabwe tiri blessed ne weather yakananga inogona kuti tisikwanise kuharvesta solar energy zvakabatsira of course all zvanyanya kukonzereswa nenyaya yekuti gore rino hakuna kunaya zvakakwana saka kukariba water level yatidererei but zvinana solar izvo zvinofanira kunge zvichiongororwa nekuti zvinotibatsira
avo vange vari nyanzvi nenyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanorendesa dzimba dzekugara muVictoria Falls vanonzi vave da kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Izvi zvinonzi zvave kunyanya kunetsa vashandi vehurumende zvikuru sei masoja nemapurisa. Vakuru vemapurisa varamba kuti pane mapurisa nemasoja vari kugara mumatende pakamba mushure mukutadza kubhadhara dzimba dzavanogara nemari yekunze. Kansera weward 6 muVictoria Falls vaEfias Mambume vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi haisi yezvematongerwo enyika asi yezvemihoro yevanhu vanoshandira hurumende vasingapiwe mari inokwana kuriritira mhuri dzavo. Tabata vamambume kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Izvozvo zvinhu zviri kuitika Sterik hazvisiri kubata mapurisa nemasoja chete asi zvinobata ruzhinji rwese rwevashandi vehurumende yeZimbabwe. Zvechokwadi chaizvo chaizvo ndezvokuti vashandi vehurumende yeZimbabwe vari kurarama upenyu hwekunonga svosve nemuromo. Mari dzavanotambira vari kurarama upenyu hunosiririsa chaizvo kupfuura upenyu hunoraramiwa nemunhu anofudza mombe kune dzimwe nyika. Saka ichocho ichokwadi nekuti hakuna munhu angavaka imba yake achishandisa zvekuvakisa zvaanotenga nemari yekunze kwenyika. Kwozoti kana akupinza vanhu otarisira kuwana muripo nemari yemuZimbabwe yatinoziva kuti haitengi. Saka vazhinji vane dzimba dzavo kana vachirendesa vanotoda kuti ubhadhare nemari yekunze kwenyika inova mari isingawanikwe nevashandi vehurumende vemuno muZimbabwe.
Tanga tanzwa kuti pane mamwe mapurisa nemamwe masoja angadokemba padhuze nepolice station, ndizvo?
Matende papolice station aripo zvechokwadi, asi sezvativa tese kuti pakamba yemapurisa panogaro tichiwa matende vachiita maoperations akasiyana-siyana. Kuti tichinyatsoziva manje kuti ava ndo vaya vekutadza kubhadhara marendi mudzimba mavari kugara umo vauya kuzotsvaga pekuvata here kana kwete zvinonetsa kuti tizive. Asi chokwadi chaicho chiripo hachidzimike, chinoramba chiripo chekuti vanhu ava vari kutambudzika kuti vakwanise kuraramisa mhuri nekubhadharira mhuri pekugara.
Pane zvamamboonavo here kana kuti zvamambonzwavo zvaita sokuti mutendirane nerunyere kupe rwatiri kunzwa irworwo?
Yes, zvandaona ndezvekuti mukamba yemapurisa mune matende arimo akaiswa imomo. Vanogaramo kuti ndivanani handina hangu ruzivo nazvo. Saka zvinondipa kubvuma kuti iyi ingava nyaya yechokwadi. Nekuti semugari wemuVictoria Falls ndinotonyatsozivawo zvechokwadi kuti kana uchibhadhara rendi kuvazhinji vane dzimba dzavo vaakuda kuti ubhadhare nemari yekuAmerica ende ava vanhu mari iyoyo havasi kuiwana. Zvinoita kuti tibvume kuti matenda arimo ari kutobatsira vamwe vanhu vemapurisa nemasoja vari kutambudzika kugara mudzimba dzekuloja.
Ko vamwe vanhu vasiri tsvavo mapurisa kana masoja vane dambudziko rimwe chete iroro here?
Mumakambani umu vamwe vanoshandira makambani anoita nezvetourism vane rumwe rubatsiro rwavanogona kupiwa nemakambani avo. Asi ava vasiyana manje nevashandi vehurumende nekuti mapurisa nemasoja chavanogona chete kushandiswa nekupururudzira kupiwa magambutsu nehelmeti nyuwani. Asi kana pasvika panyaya yemuripo wekuti vakwanise kurarama upenyu hunokodzera basa ravo rekuchengetedza runyararo munyika mari avari kuwana haifambirani nebasa ravari kuita. Saka ava vakatosiyana zvikuru zvikuru kuru nevamwe vanenge vachishandira mamwe makambani nevamwe vasiri masoja nemapurisa.
Asi mugudhamo zvinhu zvakagadzikana, hapana chinoratidza kuti vanhu vakatsamwa kana kuti paangangoita mhirizhonga.
Mere mere pari zvino hapana, asi uchitarisa uso hwevanhu vari kufamba unogona kuona kushungurudzika, kunyunyuta nekutsamwa muvanhu vari kuzvifambira zvavo vachiita zvavari kuita zvekutsvaka kurarama. Nekuti upenyu hwemuZimbabwe hwakaoma hwekufamba hwakaruma rurimi.
Kansela veward 6 kuVictoria Falls vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reHerald mune nyaya yekudomwa kwevayambo vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti vave sachigaro webhodhi reAir Zimbabwe. MuDaily News mune nyaya inoti vemakereke vari kushanda nesimba kuti paite hurukuro pakati pava Emerson Mnangagwa navaNelson Chamisa. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro pevarayiridzi avo vanonzi vakumbira paramende kuti ibatsire muhurukuro dzavo nehurumende pamusoro pemihoro yavo. New Zimbabwe inoti mutevedzeri wemunyori weUnited Nations Amai Esula Muyula vari kukumbira nyika dzepasi pose kuti dzibatsire nechikafu chekupa mamiriyoni matanhatu evanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Yasvika nguva yekuti tinzwe zvamunofunga imimi vateereri veStudio 7.
Makadiva shamarari weStudio 7, makadiva teereri vose, ndiri mutasa kuno kuPitori. Ndinoda kutaura panavo vari kuita toi toi kumuzinda weAmerica uri muZimbabwe. Inde vachitambisa nguva yavo so, vachiita zvinhu zvakaora, zvinhu zvinonyadzisa so. Wai vasingaindi kuna kunotaura mukuru wavo Munangarwa achimubvunza kuti sei uchisunga vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vasina mhosva. Havazvioni here zviri kuitika zvekuti kunosungwa vanhu vasina mhosva? Vanosungirwe chii? Ngavaende kuna Munangarwa vandomubvunza kuti unosungirei vanhu vasina mhosva? Vanhu sevheni vakasungwavo vakasungirwe chii? Chavakasungirwa chacho chii? Ivo vanoti toi toi kunogara ipapo kwavo kunakirwa, havana dzimba ndofunga, zvigunduru. Vanogarirei ipapo vachitadza kugadzirisa zvinodiwa zvinoita kuti nyika inzi yakanaka? Iyezvo vanhu vanosungwa, chavanosungirwa pasina kana mhosva vongodzi vanhu vasungwa. Ende vanhu hatisi kuona zvinhu zvichaitika mberu. Vese vanongoti zanhu zanhu pepepe, vanhu vachachema. Because Munangarwa kwaanoenda uko munhu wese uchapedzira akumuvenga, ende munhu achiuraya kwete zvekutamba munhu iyeyu. Vanhu tichazopedzisira taakuchema tese. Zvichiri kumbonaka manje iko zvino, muchamuona kana achinge adzika midzi zvichazoitika mberi kunoenda. Ndobva muchazoona zveshuwa kuti munhu uyu munhu akaipa. Imbonakidzwa henyu, because muchiri kuba mari mese muchidini, muchidya zvinhu zvezano. Asi vana chigadzira chirumhanzu. Vanhu vakuru vasinganyari vanongoswera vachibuda pamaredhi vachitaura zvinhu zvakaora zvakadaro nemaomero aita nyika, asi unoona munhu achitaura mashoko akapata kudaro. Zvinoitika muZimbabwe zvinorwadza, ndatenda hangu.
Makadi mukoma Jonga, mukoma tanonoka wande kuWashington DC uko. Tinotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi mazuva ose, tichiti varume rambai makadaro, musahwausimbe. Chiti mashoko angu nhasi yokutanga nematambudziko kuvamhuri yokuvatsvangirai.
Manhero akanaka masikirasi ana mukoma Jonga. Just want to weigh in panyaya yamanotaura yemamiriro akaita zvinhu kumusha. Zvichiwa zvinhu kumusha zvakaoma. Zvearatgs zvaramba kushanda. Kozoti ndichida kukomenda pana vamanhanda apo. Vamanhanda pese pavanozwa kuda kutaura kana vakateerera, ngavambomedza mati. baba angu ino waka kura jindi timeza mate uka meza mate so idota wala ununyarara ombo terera wamu even in my stations he always contradict with himself nasa antawarazi mangwana antawarazi kanama nandava idaza anu stereki kama tokele kumbano kara kumbusha ani more than 20 years ayo munomu oda kuhuya pano achitonga kangwara achata kana honorable bidi if he was clever mananda tingale tinga drive na yama rori smadofo muno mchoni mananda to kumbira uwe mbopo wa mwe mkana maneza kajika vata ure isunewe titerere tirikuno natenda angu ishumba pa South Africa pa Mpumalanga
makadi ndoitwa Gibson South Africa pa Pretoria inindi noti pa mamiri akaita zvinhu munyika zviri pachena kuti hurumende haichakwanisi kuzvitakura is now unbearable kuhurumende yezanupf ngavasiye vape vanhu vanozvigona ndanga ndichifara ndichinzwa vana mukomatendai biti vachitaura zvekuti vari kuengland it shows kuti vanhu vane vision kwete vanhu vanoramba vari pamwe vachida kungoti vane full of I know ndo zvakaitira hurumende yezanupf panhau yekuramwa mabasa kwemadoctors nevamwe manesis ndinoti ngavaramwe mabasa that's the only way to show the government that they are not satisfied nemihoro yavo vakada kuratidzira vanofurwa tingaita makuwa akawanda munyika yekufurwa nehurumende imo musina hondo so ngavaramwe mabasa asi varamwe mabasa vakashinga nekuti vanogona kupambwa futi vakarohwa zvakaita vana vamasaraure so in fact muZimbabwe hamusina freedom it's no longer a country under the reign of Mnangagwa
masora sei vana mukuma wandi vana mukuma kumajunga kwamuri ku dzindo America ini hangu ndinonzi ishima yemfusirwa ndiri Cape Town ndiri kutaura pamusoro pevanoda kuramwa mabasa humwe zvinhu zvakanaka kuti varatidzirewo mari dzavo kuti dzikwire uye dzionewo kutenga sezvinoitawo dzimwe mari sezvo muchingoona munyika makaita manyamambiri nenongwa hazvina kidzi kuti uenda kubasa mari yacho isingashandi ndatenda hangu
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asine chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye moedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingaitwa sei kuti zviite zvakanaka munyika regai tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanonzi vakaurawa nezuro muno umwe musha uri pakati penyika yemali vanotaurira gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaudza vatori venhau kuti vanhu vakange vakapakata zvombo vakapinda mumusha uyu usiku vakapisa dzimba nekupfuura vanhu zviri kunzi uku kurwisana kuri pakati kwemarudzi maviri edogon neavo vechifulani chipokopoko nezuro chakamhara zvechipichimbi padenga reimwe imba munzvimbo yemanhattan muguta renew york chipokopoko ichi chakauraya mutyairi wacho uye chikatanga moto pamusoro pechivakwa ichi meya veguta renew york vabill de blasio vakaudza vatori venhau nezuro kuti havasi kufungira kuti izvi zvine chekuita nevarwi vanopfurikidza mwero muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro kwakaitika kudengenyeka kwenyika mudunhu reamerica reohio kudengenyeka uku kunonzi kwakaita 4.0 pachikero cherecta vanoona nezvamamiriro enyika veUS Geological Survey vanoti vachiri pakati pokuongorora zvaitika uye zvaparadzwa. Meya veguta reEast Lake panove pakati pekudengenyeka kwenyika iyi kwakaitika uku vanoti mapurisa nezveutano vakawandirwa nebasa asi vari kufamba vachiona panodiwa rubatsiro nekukurumidza. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muOhio vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi, paitika kudengenyeka kwenyika kunorth east of Ohio, paarea inonzi East Lake muno muOhio. Izvi zvaitika kuma10-11 makuseni.
Pane vakuvara here kana kuti vafa?
Handina ruzivo rwevakuvara kana vafa, because zvaitika kuarea yekumento, saka zvakabva area yakareba saizvo, kana kuCanada kana kuMichigan kana masurrounding area vanzwa kudengendeka kwenyika. But pari zvino hatisati tanzwa any casualty kana kuti maresults evafa kana vakuvara.
Pane chiri kuitwa here maererano nenyaya iyi?
Sezvo muchingoziva kuti earthquake inowanzoitika pasina mapreparations anenge aitwa, zvinhu zvinoitika musingafungiri. Asi sehurumende yemuno muAmerica, I know they are doing all they can to make sure kuti vatsvaga kuona kuti hapana vakuvara here, hapana vakuvarira mudzimba here, hapana vakuvarira mumabasa. Atenge pane zviri kuitika.
Hapana zvambotaurwavo nenyaya yedzimba kana kuti mahofisi anenge akuvara kana kuti aondomoka?
Pana zvatarwa, asi zvatarwa zverodhi kuti pane rodhi yekunorth east ikoko kunonzi kumento. Mapikicha atorwa, mapikicha aya anotorwa nemakamera emurodhi aya ndo akwanisa kukavha mapikicha achona, ndo ari kungoratidzwa pane mutande ese ari kushoyewa nevanhu.
Ko vamwe vekuZimbabwe vamunogara navo mudunhu iri, pane zvamambonzwawo here pamusoro pavo?
Tafonerana nemaZimbabwens ari munharaunda imomo. Hapana muZimbabwens watati tanzwa pari zvino anova apinda nanhu tekwendedzi, but tichazongonzwawo munguva dzinotera, but pari zvino hatina any Zimbabwens, any of our Zimbabwean community affected.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muOhio vazvidzai ruzvidzo vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhu vakaungana kuStrathaven kuAvondale muHarare, uko vari kuchema amai vimbai tsvangirai java avo vakashaya nezuro. Vanorendesa dzimba dzekugara muVictoria Falls vanonzi vave kuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika